Zvikoro hazvisi kuzovhurwa kana nyaya muhuro isati yagadziriswa nenyaya yekuti maticha hachisina kana chekufambisa kuti adzokere kumabasa kwacho. Maticha haangaindi dzokere kumabasa achitadza kuendesa vana vavo kuzvikoro. Saka nyaya iyi haisati yachinja, zvikoro hazvisi kuzovhurwa, varayiridzi havasi kuzodzokera kumabasa. Ndosaka tiri kuti patiri pazororo kudai timboisa presha kune vabati vehomwe kuti vagadzirise nhuna dzedu zvikoro zvisati zvavhurwa, nenyaya yekuti hatidi kuti vana vedu varasikirwe nedzidzo. Hati tedi temu temu iri bhizi inonyorwa mazamanishoni. Hatidi kuti vana vedu vatadze kunyora mazamanishoni nenyaya yekuti vadzaridzi vari kuratidzira. Saka tikutarisira kuti tikaisa puresha paholiday ino, nyaya dzedu dzinogadziriswa, tokwanisa kuvhura zvikoro zvakanaka. Asi kana vatadza kugadzira, tichasara tisina imwe option kunze kwekutora mabasa zvikoro zvotadza kuvhura.
Akuzvedzai ndiani uye mashedzerwa zvii?
Tanga tadedzwa naregulatory authority kana kuti DISPO weHarare Central, uyo anga achida kunzwisisa nyaya yeprotest yedu yatiri kuita musi wechishanu yepayday funeral. Tavatsanangurira mafambiro atichaita nezvinhunha dzedu nechinangwa chedu. Zvino ivo tawirirana navo kuti maunion zvomene akafanana nemakereke, akafanana nepaitwa ndufu, haamirire kukliwa nemapurisa kuti aratidzire. Asi ivo vatanga kutaurawo zvichikonzero zvavo, vakakumbira kuti dai manga muguta hamuna kumira zvakanaka. Tikati isu hatisi kuzomhanya neguta rose, tiri kungoenda pamahofisi avamutuli vanove mubati wehomwe yemari yatinoda, ende tichange tiine mamasha vachanga achichengetedza runyararo. Chimwe chavanga vachitaura zvevanga vachiti vamutuli vacho vanenge vasiko kuhofisi kwavo. Tikati hai, isu kwatiri hatisi kuda kungoona ivo chete, tikuda kuonana nehofisi yavo. Saka tichange tichiratidza takatarisana nehofisi yavo, tozosiya gwaro renyunyuto redu kuti zvinyunyuto dzedu dzigadzirwe. Mushure mekutaura ikoko, tazonzi timboenda tichazodanwazve kuti tirambe tichitaura nyaya iyi. Isu hatina dambudziko nekuramba tichidzokerako kunovatsanangurira zvinhu zviri pamutemo zvatichaenderera mberi kuita musi wechishanu.
Zvamuchaenderera mberi kuita nemusi wechishanu zvakaita sezvipi vamasaraure?
Musi wechishanu varayiridzi vachange vakaungana pamahofisi emubati wehomwe yenyika vamutuli Nquve, vachiratidzira yatiri kuti zuva rinonzi repayday funeral, vachichema mari yavo iyo yakabiwa navamutuli. Maticha aisitambira kuma $500, vaakutambira $30. Saka izuva ratazvipira kuti tichange tichinochema pamahofisi pavo, tichichema kupera kwemari yedu tiine chishuwo chekuti vachange vachizogadzirisawo nyaya iyi. Tiri kukurudzirawo vaveruzhinji vemuzimbabwe kuti sezvo vasingakwanisa havo kuti joina asi vapfekewo zvichema, vachichemawo kuparara kwaita mari kuirodzwa kwemasalari, vachibatana nesu nenzira iyoyo. Asi vadzidzisi vazhinji vachange vakaungana pamahofisi avamutuli kubva na 10 mangwanani kusvikira na 5 mausiku.